veruzhinji vanowanzotora mukana wezororo reEaster kuti vave pamwe chete nehama neshamwari uye vakawanda vemumadhorobha vachishanyira hama dzavo dziri kumaruwa. Asi nekuda kwekushayikwa kwemari, vakawanda vanoti havana urongwa hwezororo iri hwavakakwanisa kuita. Mumwe mugari wemubulawayo vajeri zingwevu vanoti mumakore apfuura vaishandisa mukana wezororo reEaster kuti vaende kumusha asi rwendo runo vachapedza zororo iri vari pamba sezvo vasingakwanisi kuwana mari yekuti vafambe.
Urongwa hwave kunetsa nokuti pane zvese zvinoda kuti zviitike panofanirwa pachiva nemari kare kuti chikura taiziva kuti taienda kumusha asi izvezvi ndiona sekuti kuti uvhakache unoda kuvhakachira ani andizva kubikira nemhuri yako yese chikafu chacho chichiwana kupi ihoridhe ine chiremero takatarisa chikristu kufa nekumuka kwaiye Jesu Kristu asi mahoridhe akadai vanhu kana vachimatarisa vanoti zviri nani ndombosevha mari yekuenda kubasa ndombosevha mari yelunch ndochokwadi chiripo saka isai nguva yandongoona kuti ndichangozorora hangu kumba ndichiona hangu television navana asi sondo tichaenda hedu kuchechi.
Mumwe zvemugari wemubulawayo muzvare ndume yamoyo vanoti vakawanda vayo kutoona zviri nani kuchengetedza mari shoma yavanenge vawana kuti vagobhadhara mari yechikoro yevana kana zvimwewo zvakakosha pane kuti vaende kuzororo.
Easter inguva yemhuri, mhuri dzinenge dzakaungana tichingofara zvedu tichingoshanyira kumusha hama, asi ukatarisa nezviriko zvino hapana mari, unongotogara mazuva maviri matatu usati waona mari. Even ukatoiwana mari yacho iri $50 haungambodi kuchotenga zvinonaka kana kuti wozoisa fuel kuzoshanya. Inenge yai mari yatoshanda mumba kuti mugadzirise chinhu chinodikana mumba kana kutotanga kuchengetera maschool fees evana.
Sachigaro weZimbabwe Christian Alliance, Reverend Ray Motsi, vanobvuma kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda muZimbabwe vari vechitendero chechikristu veruzhinji vakatarisana nematambudziko akawanda ari munyika zvekuti vakawanda vavo havana nguva yekufunga nezvezororo iri kana reIndependence. Reverend Motsi vanoti zvakakosha kuti vemachechi varambe vachikurudzira vanhu kuti vasarase tariro. Gore rino zororo reEaster rakabatana nezororo reIndependence apo Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga. Asi vazunguvevo vanoti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki havachaone kukosha kwekucherechedza zuva reIndependence. Vazunguvevo vanoti zvazvishamise sezvo veruzhinji vari kushushikana nematambudziko avari kusangana nawo mukurarama kwavo zuva nezuva.
Zvino ndinoshaya kuti tikupemberera chii? Kupemberera kuzvitonga? Kuzvitonga unozvitonga sei? Mafambiro ako, mararamiro ako akatomira zvese zvakamira. Saka unoenda kupemberera chii usingafari? Ndinoda kuti ndiyeuke kana kuti ndiedze kucherechedza wechidiki wa1987 kana wa1990 kuti kana achiti ndopemberera Independence asingashandi, asina kana kobiri yekuti aite chino nechisho, asina kuti unoenda kubasa, asina kuti unodi, unenge achipemberera chii? Kuzvitonga kupi?
Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement vaButler Tambo vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yekushayikwa kwemari iri kuvhiringidza upenyu hwevanhu kunyange hweavo vangadai vari kufara kuti rusununguko rwakavapa pundutso.
Tikuona vanhu vachiramba vachirara vari pamaraini ekutsvaka mari nezvimwe zvakadaro, ndochimwe chokanganisa mabiko aeIndependence. Kasi kune vamwe vangava nemifaro yavangava nayo, zvikuru zvati katarisa kune vamwe vakapiwa minda vakawana budiriro kubva ipapo. Kasi ukanotaura navo zvakadaro vanhu vakadayo, vazhinji vanenge vachitsukawo chema kuti minda takapiwa ikona kuti kakohwa kana iri fodya kana chii. Kasi takukona kuiwana mari yatatengesa nayo fodya iya mumabhangi, takurara zvakare pachii pamitsetse iyi yekutsvaka mari iya. Saka zvizhinji zvakazvichaunza mufaro muIndependence zvakudzorerwa shure zvikurusa nenhau iyo yatataura yekuti mari haisi kuwanikwa mumabhangi.
Vatambo vanotiwo kunyange hazvo pane zvakawanda zvakanaka zvakaitwa nehurumende kubva nyika payakawana kuzvitonga, kuondomoka kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika ndiko kuita kuti vakawanda vasaone kukosha kweIndependence.
Nyika ichangotogwa muna 1980 kukavandudzwa zveupfumi, kukavandudzwa zvakare munyaya dzedzidzo, kukavandudzwa nezvekurapwa kwavanhu, zvipatara zvikavapo, vanhu vakwanisa kurapwa. Kasi zvese zvodzokera kumashure zvakare nokuti muzvikoro izvi zvava zvizhinjisa zvokuti vanhu vakakwanisa kunodzidza, vana vari kutokapedza zvikoro izvi havachakwanisa kuwana mabasa, ndozvimwe zvodzoka zvorwadza. Saka dzidzo iya yakaifanira kuunza mufaro yakuunza kuti vanhu vachichema munyika yeZimbabwe. Zvipatara zvazvo zvandataura ndikati zvakavandudzwa zvikavapo kuti zvivemo soon after 1980 zvakotsoka zvokwadza zvakari nokuti vanhu vakapinda muzvipatara umu izvikurusa zvehurumende mishonga isikuwanikwa vanhu vakufanira kubudisa zvakari mari yavagara vasina kuti vainotsvaka mishonga iya saka independence pachayo chaiyo yakotsoka yoti netsei kuti vanhu vanyatsokupwa nemufaro mukurusa.
Vamwe vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekutadza kutungamira nyika kwaRobert Mugabe pamwe nebato ravo reZANU PF. Asi vava Mugabe vanogara vachishora kwavanoti kupindura munyaya dzeZimbabwe kunoitwa nenyika dzekumadokero dzinosanganisira Britain neAmerica. Asi vanongorora zvematongerwo enyika vanoti vaMugabe vanofanirwa kuzvishora ivo nekuti ndivo vari kukonzeresa kuondomoka kwehupfumi hwenyika kuburikidza nekutonga nedemo kwavanoita. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.